Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nusangana zakara manera anasi uri musi wechipiri kugumbi 28 2020 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus unosvika pavanhu 32 muZimbabwe, vafa vari vana sekuziviswa kwakaitwa nehurumende nezuro manheru.
Pabasa varipo asi vanenge vari kungotenderera iko zvino izvi kwete kuti vari kushanda mushandiro wavo kusvika vawana zvavakataura zuro kuti vari kuda ndopavanotozotanga kushanda it full capacity.
Vana mukoti vemuzvipatara pamwe nemakirinika ekanzuro yeguta reHarare nasi vatanga kunyozera pabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa. Vagari vekuAirport voitiswa tanga vatenga chingwa kuitira kuti utengeserwe hupfu. Mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru kukwira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti kusvika nezuro manheru vanhu vabatwa neCovid-19 vanga vasvika pamakumi matatu nevaviri uye vafane chirwere ichi vachiri vanhu vana. Uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzeCovid-19. Vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriro matatu uye vafane chirwere ichi vadarika zviuru zana negumi nezviviri pasi rose. Chirwere ichi chakatanga kuChina gore rapera ndokuzotekeshera pasi rose izvo zvakaita kuti nyika dzivharwe. Vanhu vanodarika mabhiriyoni mana pasi rose havasi kuenda kunoshandira kumahofisi ekumabasa kwavo nepamusana pelockdown. Vanamukoti vanoshanda muzvipatara pamwe nemakirinika ekanzuro yeguta reHarare nhasi vatanga kunyozera pabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa nemushandirwi wavo pavanoshanda vakaisa upenyu hwavo patambo vachirwisana neCovid-19. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vakoti vanoshanda paWilkins nepaBeatrice Road Infectious Diseases Hospital au panozivikanwa nekunzi paNazareth vati vaswera vachidziya mushana zvavo vasiri kuita basa vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa pakushanda kwavari kuita vakaisa upenyu hwavo patambo kana kuti risk allowance. Mutungamiriri wesangano revakoti vanoshanda vari pasi pemakanzuru reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union vasimbarashe James Tafirenyika vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumakirinika pamwe nezvipatara zvose zviri pasi pekanzuro yeHarare zvikuru sei paWilkins nepaNazareth.
Pabasa varipo asi vanenge vari kungotenderera iko zvino izvi kwete kuti vari kushanda mushandiro wavo kusvika vawana zvavakataura zuro kuti vari kuda ndopavanotozotanga kushanda it full capacity. Otherwise mashandiro avari kuita ndeyekungotiwo zvekutya nekuti vanotya kuti vanogona kudzingwa mabasa.
Vatafirenyika vati vakoti vari pasi pekanzuro yeHarare havanawo zvakare hanzu dzekuzvidzivirira pavanenge vachirwisana nechirwere checoronavirus. Vakati mari yavari kupiwa nekanzuro inoita zana rimwe chete remadhora pazuva ari muRTGS haina zvainovabatsira nazvo. Vati vachasvitsa nyaya iyi kugurukota rinoona nezveutano vaObedaya Moyo kana kanzuro yeHarare ikaramba yakaisa zvitanda munzeve.
Saka kanzuro inofanira kunge ichibatana nehurumende ichiitawo kuti zvataurwa nehurumende ndizvo zvavanotedzera kuitira kuti vashandi vange vasingapinde munjodzi iyoyo kunyanya vakoti vanova ivo ndo vanenge vari pamberi pedambudziko.
Mwa mgaru wa mmosha wembare, weorupeji kwenye chipatara che Nazareth, amaye Aida Sakarombe, vatibane mwana alipa chipatara icha siru kunzuwa zwakanaka, nekudaro we kuchikira upenyu we mwana wavo, shishitewe ila kunyozera kwa vekuitu kwa neva kotewe kanzuru pabasa.
Tino atinga zvitambire nekuti manesi ngapuwe mari nekuti kupese pano pari kufambwa kana iyo makombi achandikudawo mari zvokana manesi asingatambire takutofirwa nevana korera icharamba ichingokura nekuti hapana munhu achatibatsira manesi ngapuwe mari uori ungaubvi manesi ngapuwe mari vanhu nekuti
mvavari kubhadhara
kana usingashande iwewe usingashande zvino muyu munhu ari mukanzuro ngavaone zvekuita ngavapiwe mari chemo chedu isu tiri munharaunda muno mumbari ngavapiwe mari manesi nokuti urwere izvinezvi tine urwere vanhu varwere vari ikoko tobaendesa kupi saka vanhu ngavapiwe mari ndochemo chedu.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare vaProsper Chonzi vati vanga vari musangano wekuzeya nyaya iyoyi vakati tigozovabata zvakare asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati sangano reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union harina kunyoresa kukanzuro yavo kuti rive rinomirira vashandi vanoshanda vari pasi pekanzuro yavo nokudaro vati havana chekutaura chakanangana nezviri kutaurwa nesangano iri. Chakadai bazi rezveutano rinoti pari zvino pane vanhu zviuru zvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana vaongororwa chirwere checovid-19 uye pavanhu ava pave nevanhu vana vafa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vekuEppworth vanoti vari kumanikidzwa kutenga chingwa kana mabhanzi kana vachida kuzotenga hupfu weroller mill. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemuEppworth vaudza Studio 7 kuti muzvina bhizimisi kuda kwaShedamson veZanu PF vari kutengesa hupfu uhu pachitoro chavo chekubika chingwa muward 6 panzvimbo yemabhizimisi yeOverspill vasingatevedze zvinodiwa nehurumende. Munyori wesangano reEppworth Residence Development Association vaPeter Nyapetwa vaudza Studio 7 kuti vanoshamisika kuti sei chitoro chechingwa chete chiri kubvumidzwa kutengesa hupfu hwakachipa uhwo.
Zvinototishamisa kuti kana zviri zvehupfu huri kunzi rukuya muEppworth hausi kudhirivharwa mumashops etinoziva ari registered. Hupfu huri kuitanga huri kupiwa sematongi wenyika nekuti memba yepolitical party ndeiri kuoneka iri kudistributa hupfu pabhekari isina kuregista as a shop. Even vemashopu vemuEppworth vari kutoshishikana kuti wai hupfu huri ngopiwa munhu wani echitengesa.
Vanyapetwa vaudza Studio 7 kuti chimwe chinosuwisa ndechekuti kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vanofanira kushandisa nzira dzese dzinobvumidzwa kutenga hupfu uhwu, vaDamson vari kuramba dzimwe nzira dzakaita seEco Cash.
Ende vari kuramba Eco Cash havasi kubvuma iyo mari yemuZimdollar, vari kuda munhu anouya neUS dollar kutenga hupfu hwacho. Vanhu vari kunetsika kuti toita sei neupenyu hwavo mauda.
VaMariot Nyauyanga avo vanogara kuOverspill vatsinhira nyaya iyi vachiti kana mari yemakobiri haisi kubvumwa pakutenga hupfu.
Hupfu huri kuitwa vented bond. Asi vari kuti kana unoma US unoya nema US nema bond acho. Kana ukaenda nema coin ukaenda neswipe vatambire. Zvinhu tu zviri kushanda iUS nebond.
Vanyawo yanga vaudza Studio 7 kuti nekuda kwezviri kuitika izvi, vanhu vakawanda muEppworth vave kutambura nenzara uye hurumende inofanira kuona zvaingaite kuitira kuti vanhu vese vakwanise kutenga hupfu. Mukuru weEppworth Local Board vabatanai masunda veMDC. Mukuru weEppworth Local Board vabatanai masunda veMDC vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hupfu hwakachipa huchitengeswa zvakanaka kune mamwe maward muEppworth, muward 6 kuOverspill ndiko kune dambudziko. Nhasi chaiko vamasunda nevagari vanyorera kuGrain Marketing Board nehurumende vachikumbira kuti vambomira kupa hupfu kune mabhizimisi vanotengesa hupfu vachiita zvematongerwo enyika.
Saka tinoti hurumende dei yanga yagona kutora danho rekuti vanhu vakaita seivavo vamiswe kutengesa hupfu nekuti vanofanira kunge vachiwana havasiwo vari kuwana. Zvakare ndakataura naHonorable Etheridge kureva vakati vachatora danho guru futi kuendesa kumusoro kuti vaise chichemo ichocho vanhu vawane kudya nokuti vari kugara vakafonerwa nevanhu vachiti havasi kuwana chibage ichocho chiri hupfu ihwohwo huri subsidized.
Hatina kukwanisa kutaura navaDamson kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti manyepo ari kupomerwa nhengo yebato ravo vadanson vakati bato ravo rine umbowo hwekuti bato guru rinopikisa remdc riri kuita zvematongerwo enyika pakugova chikafu chinobva kumasangano anobatsira kuhighfield nekuwadzana vamugwadi vati vakatokwidza nyaya iyi kusangano rejoint operations command yedunhu reHarare gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vapaul mavhima vanoti hapafaniri kuitwa zvematongerwo enyika pakutengesa kana kugova chikafu ndakamirira studio 7 kuepworth ndini godwin mangudla
Masangano evarairidzi anotore Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ neZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA ari kukurudzira hurumende kuti ione kuti panovhurwa zvikoro varairidzi nevadzidzi vanenge vakadzivirirwa kuti vasabatwa nechirwere checoronavirus. Masangano maviri aya ari kukurudzira kuti pave nemichina yekuti vakwanise kuongororwa kuti vane utachiwana here kana kuti kwete muzvikoro zvose uye kuti muve nezvikwanisiro zvose zvinodiwa mukudzivirira chirwere ichi. Masangano aya anoti atora danho iri zvichitevera mashoko ekuti bazi rezvedzidzo rinotarisira kuwana mvumo kubva kumutungamiri wenyika yekuti zvikoro zvivhurwe, asi hapasati pave nenguva chaiyo yekuti zvingavhurwa riini. Nemuvhuro, PTUZ yakanyorera kumunyori webazi redzidzo ichipa zvainofunga kuti zvingabatsira mukuenda mberi panyaya yedambudziko rechirwere checovid-19 mubandiko redzidzo. Ukuwo sangano rezimuta Shondra Pera rakanyorerawo mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa richisvitsawo pfungwa dzaro pamusoro pekuti zvikoro zvingadzivirirwa sei kubva mucoronavirus. Mutungamiri wePTUZ Dr Takwafira Jou vanoti kana hurumende yakavhura zvakare zvikoro panguva iyo panenge pasati pave nekujeka kuti nyika iri kuenda mberi here kana kuti kwete mukurwisana nechirwere ichi, inenge yarasika zvikuru. Zvikoro zvaifanirwa kunge zvichivhurwa musi wa5 Chivabvu, asi hurumende haisati yatara zuva razvichavhurwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaZhou pamusoro penyaya iyi.
Tanyora gwaro kuhurumende zvichitevera tsamba yakabva kuna permanent secretary mushure mokunge taramba kuti vamwe vaida kutitaurira kuti vange vari vatingati maspokesperson yedu, tikati union yega yega ngaikwanise kuti zvitaurire. Saka tanyora gwaro kuna PEMSEC weminister of education tichivaonesa kuti zvii zvinoda kuti zviite kusvikira pakuti zvikoro zvizovhurwa, kana kuti zvii zvinoda kuti zviite kuti mazamanation akwanise kunyorwa. Uyezve tanga tichivaudza kuti hazvifaniri kuti tingomhanyira kuti tivhure zvikoro, asi kuti pane zvinhu zvatinofanira kuti tiite muonera pamwe kuti zvikoro zvizokwanisa kuti zvivhurike.
Zvii zvamavazivisa zvamuri kuti muite muonera pamwe izvozvo vazvo?
Pane zvizhinji zvatinokurudzira kuti hurumende inge yaita zvikoro zvisati zvavhurwa. Chokutanga ndechokuti pazvikoro apa panoda kuti utsanana huonekwe kuti waenda mberi. Saka chikoro chega chega chinofanira kunge chine running water, chingava kumaruzevha chingava muurban area. Zvekare chikoro chega chega chinofanira kunge chasupplywa nepersonal protective equipment yevarairidzi yevana vechikoro inokwanirana nevanhu vari pachikoro, angava magloves, angava mamas, angava maoverall. Uyezve tine matesting kits kuti mwana achipinda pagedhi rapachikoro anochekwawo kuti ungava nedenda here. Patinoenda futi pamaclasses edu zvinenge zvichida kuti tidaro. Maschools mamwe anga achishandisa semacenters ecoronavirus zvinoda kuti ave fumigated tisati tafunga zvokunovhura zvikoro.
Mati mambowanawo here mukana wekugara pasi nehurumende mushuva padivi renyu kana kuti ndeke kutanga kuti munge muchisvitsa pfungwa dzenyu idzi?
Isu hatisati tagara pasi nehurumende. Saka isu tinokudzira hurumende kuti mari dzakawanda dziri kubva kunana UNICEF dai vachipa varairidzi varambe vari intach nevana vavo kuti vana vavo vasasarira.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr Takwafira Jou vachitaura vari parunare kumasvingo nestudio 7.
Ateereri vestudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? kana aripo domai zita rake mwani kwa imi mchisitumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com. Mchidoma zita remunu uyu uyeshe kutisingamu bata sei.
Munyika riri kuramba richishaya simba zvinotyisa kunyange hazvo makambani akawanda anoda mari iyi akavhara kana kuti ari kushanda pazvikamu zvishoma. Izvo zviri kupa kuti kurudzire hurumende yekuti mitengo yezvinhu idzikiswe kusvika payaiva musi wa25 kurume zvive zviroto. Hurumende inoti yakatara kuti dhora rekuAmerica ritengwe nemadhora 25 emunyika. Asi pamukoto dhora rekuAmerica riri kutengwa nemari inodarika madhora 40 nemasere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano avanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University vanoti zvingatove nyore ngamera kupinda muburi retsingano pane kuti mitengo yezvinhu idzikiswe.
Mutengo yemuna machi iyoyo yatosara kumashure nekuti rate yakazokwira kuita chimbwa mupengo kusvika pa 48 kana kuti vatenga ma US dollars. Asi tiri muna machi taishandisa kuma 35-38. Saka mitengo yacho inodzika sei. Pamusere pezvo makambani eZimbabwe haasi kukwanisa kugadzira zvigadzirwa nekushandisa vashandi zvitingati full capacity pachirungu nekuti vashandi vakagara kumba nenhau yelockdown. Saka makambani pavari kutengesa apa hakusi kushandwa zvakasimba sezvaitwa mazuva ese. Pamusoro pezvo vanhu havasi kutenga zvigadzirwa sematengero avaiita before lockdown. Zvoreva kuti mutengo weproduct imwe naimwe waakudhura nekuti kueconomics kune chinonzi fixed cost. Makosti kune asingachinji sekuti mutengo werent hauchinji. Landlord hada rent yake asi hakuna production, hakuna zvekutengeswa. Saka makambani anonga echida kuzama kuti vakwanise kurecover mari iyoyi.
Asi gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti hongu dhora riri kudonha asi hurumende haina kuitira fungira mumwoyo rwendo rwembwa.
Chibvumirano chacho chatakaita chakaitwa pakutaurirana nepakuwirirana. Asi zvakadaro tazopinda mumashopu iye zvino pane mamwe andafamba mashopu ndikaona zvechokwadi zvinhu zvakadzikira. Kozouya kumwezve kwandanzwa kuti aiwa hazvina kumbodzikira. Zvaakutokwira zvakare. Izvi zvinhu zvakaoma kumutengi kuti munoti mafuta tingaatengesei kana akuita $150. Aiwa zvinenge zvanyanya. Ende chingwa chimwezve hanzi chakwira. Zvaakungoita kuti ari kutengesa angosarudza price yaanoda.
Mashoko aya anotsinirwa nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu avo vanoti vamwe vemabhizimisi munyika vajaira kuona veruzhinji vakapfeka madhumbu.
Idonzo reduo kuti tinge tichiteedza mitengo ichaparurwa. Tofunga mangwana tichaita mimwe misangano yakasiyana siyana inenge ichitarisa kuzoparura mitengo inenge ichizotarwa yacho. Nekuti apa hatina kunge tazonyatsopedzeredza tichisa mitengo yacho. Asi danho ratingati isusu haisi price control, hakusi kumbonyikidzana, asi kuti zvaitwa nekubudikidza nenhaurirano.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vanoti ivo havana havo kukokwa panhaurirano idzi. Asi vanoti kunyangwe hazvo vasinei nemuchato wedhongi nebere vanoona zviri zvinhu zvakaoma kudzikisa mitengo yezvinhu pari zvino.
Tisisu takanegoshieta zvemaprice freeze kana kuti maprice control. Price control inogona kunge yakanaka kuti vanhu vanowana zvinhu zvakachipa, asi price control ine problem yesustainability nekuti vanotengesa vanhu vanovasupplyawo zvinhu zvavanotengesa. Kana vanhu vese vanosupplya nevanotengesa vakakwanisa kudzikisa mitengo zvinoshanda, asi kana vasikakwanisa kuramba vakadzikisa mitengo masuppliers vakakwidza, retailer haagona kuramba akadzikisa mitengo.
nezuro Delta Corporation yakawedzera mutengo wedoro nezvikamu makumi manomwe kubva muzana. Mune zvimwe zvitoro makirogramu maviri eshuga ave kutengeswa nezana remadhora kubva pamadhora matanhatu nemanomwe. Makirogramu maviri emupunga ainge achiita madhora makumi matanhatu ave kuita zana remadhora nemakumi mana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kunyange hazvo Zimbabwe yakatarisana nechirwere checoronavhairas icho chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose, zvimwe zvirwere zvakaita semalaria zviri kuurayawo vanhu vakawanda munyika, zvikuru matunhu anopisa zvakanyanya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mudunhu reMashonaland West, vanhu gumi nevaviri vafa gore rino, uye kusvika pari zvino vanhu zana nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 152 vafa nyika yose. Zvave kunyanya kutyisa ndezvekuti zviratidzo zvekuti munhu ane chirwere chemalaria zvakangoda kufanana nezvemunhu ane chirwere checoronavhairas, zvikuru sei kupisa kwemuviri. Amai muchaneta Gariswa avo vakabatwa nechirwere chemalaria muchinhoo yesvondo rapera vanoti vakanga votyira kuti vave nechirwere checoronavhairas.
Wagara wandovhunduka kaunenge wakutofunga zvekuti pamwe ndine yaitova COVID-19.
Amai Nomusakachepa avo vakabhadhara mari inosvika mazana mapfumbamwe apo mwana wavo Emilda akapiwa mubhedha mushure mekurwara nemalaria vanoti mari yekubhadhara kurapwa malaria yakawanda, vachiti chirwere ichi chinofanirwa kurapwa pachena.
But yandakatenga inini 82 plus 69 yandakatenga kunze, then yemuchipatara yebhiru remuchipatara yanga iri separate.
Amai Kachepa vanoti vakapinda panguva yakaoma sezvo vainge vave kutyira kuti mwana wavo ane chirwere chazezesa pasi rose checovid-19 sezvo zviratidzo zvacho zvakangofanana. Amai Kachepa vanoti havanyatsoziva kuti vana mukoti vakarapa mwana wavo vane ruzivo pamusoro pekusiyana kwezvirwere chemalaria necoronavhairas kana kuti kwete.
Handisi kuti vaiziva here kana kuti vava vasingazivi, because chokuti vatestise chacho chevhairas chekorona chachona tinombochiona takangoona zvemalaria. Saka kuti tizive kuti vanga vaine ruzivo here kana kuti vakangotora rwemalaria yavayakatanga kungoti regei testeiyo, hatizivi.
Amai Kachepa vanoti mishonga yemalaria iri kushayikwa muzvipatara sezvo vakapedzisira votenga mishonga kumafamasi uko uri kudhura.
Mishonga yanga iripo imwe yemainjekisheni, asi imwe yacho mainzi mundotenga kupi kunze, taibuda chindotenga kunze chidzoka nayo. But yemainjekisheni yanga iripo, asi vanozoisa futi pabhiri rechipatara.
Mumwe asina kufara nekubhadhara mari yekupiwa mapiritsi ekurapa malaria ndivanhamo Chinokuramba vekuAlaska pedyo nechinhoyi, ava vanoti vakanga vafa nechirwere chemalaria icho vakazonorapwa kukiriniki yekuAlaska mushure mekutsvaka mari inoita madhora makumi matanhatu. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mudunhu reMashonaland West, Dr. Gift Masocha, vanoti chirwere chemalaria chinorapwa pachena kuburikidza neruyamuro rweWorld Health Organization.
No, vana havabhadhari, hatitobhadharisi. Izvi zvatinoziva ndozvokuti malaria yagara itori haitobhadharwi zvachose. Vanogona kana vachibhadharisa maybe malocal authority clinics, but mutemo wehurumende unotaura kuti malaria idi haibhadharwi, because mishonga iri kupiwa pachena, zvese zviri kupiwa pachena. Saka hatibhadharisi malaria.
Dr. Masocha vanotiwo vari kushushikana neuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chemalaria mudunhu reMashonaland West gore rino. Dr. Masocha vanoti kusvika pari zvino vanhu vanosvika zviuru mazana mapfumbamwe nemazana mana nevapfumbamwe kana kuti 9409 vakawanikwa vaine chirwere chemalaria vakarapwa. VaMasocha vanoti uwandu hwevanhu vakafa nevari kubata chirwere ichi hwakawandisa kana zvichitariswa kuti chirwere chemalaria chinogona kudzivirirwa zvachose munyika. WHO inoti vanhu vangangosvika zviuru mazana mashanu vanofa gore rega rega nechirwere chemalaria pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Kunyange hazvo vechidiki vari kutambira nemufaro homwe yakaparurwa nebazi revechidiki yemari inoita mamirioni gumi nemanomwe emadhora emunyika. Vechidiki ava vanoti hurumende inofanirwa kuongorora homwe iyi zvakare yoita kuti ive homwe inobatsirawo vechidiki vanoita mabasa emaoko uyezve vasina mabasa, nekuti ndo vari kusangana nematambudziko akawanda panguva iyo nyika yakavharwa. Mike Hove weStudio 7 abata nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina kuti tinzwe maonero avo.
Iyi homwe ichabatsira vari mufomal sector, kureva kuti vakaregista mabhizinesi avo kana kuti maassociations kana kuti maclubs avo. Zvichireva izvo kuti vasati varegista, ministry ichatorawo danho ripamusoro rekuedza kudzidzisa vakadero kuti vagogona kuzobatsirwa pane chikamu chinotevera. Vanhu vari kuoperata muinformal sector, kune vamwe vanogona kuitawo mukana wekubatsirwa nezvichienderana nekuti zvavataridza pane vaita maassessments acho zvakamira sei. Tikaonekwawo kuti yes, uri muinformal sector asi pane zvimwe zvinotarisirwa zvakaitawo semarecords, mabhuku aunoshandisa kana achinge akanyorwawo zvakanaka. Danho rekuregista harisiro ringagona kukutadzisa kuti uwane rubatsiro.
Vanhu vachatanga rini kuwana access kune homwe iyi?
Vanhu vazhinji vatotanga kuapplya. Izvi zvinorevawo kuti assessment committee ichatifana kutanga basa nenguva iri paido. Zvichireva kuti vanenge vatoonekwa kuti zvakakodzera kuti vapiwe rubatsiro urwu vanogona kutotanga kupiwa, nekuti mari iyi itoripo kuministri Marie yakatoapprovwa.
Ichitarisa nyaya yekuti chirongwa chehurumende chelockdown chakatarisira kupera musi wa3 May, homwe iyi ichange ichienderera mberi ichishanda here kana chirongwa chichapera?
Chirongwa ichi chicharamba chiripo, nekuti homwe iyi yakatoparurwa yose 17 million. Zvoreva kuti vatotanga kupiwa vakutotanga kusubtracta pahomwe iyoyi, saka icharamba iripo. Kana ichinge isati yapera, vanhu vanogona kuramba vachitumira maapplications.
Avanga vari vasungano chisina nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pechirwere checoronavhairasi chavhiringidza upenyu hwevanhu vakawanda pasi rose. Pari zvino pava nevanhu vanodarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 miriyoni pasi rose vabatwa nechirwere ichi, uye vafa vanodarika mazana maviri ezviuru kana kuti 200,000. Munyika chirwere ichi chauraya vanhu vana. Tine urombo kuti iko zvino hatikwanise kukupa ichirongwa ichisemazuva ose nekuda kwechirwere checoronavhairasi chapa kuti tishande tiri kumba. Asi zvisinei, ngatisanganei pachirongwa The Connection pano panyepfenyuro yeStudio 7 nhasi manheru na8 PM.
Ateereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavhairasi? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 28 Mabasa 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi inani lasebefunyenwe belegciwane le COVID-19 seliqonge laya kwabangamashumi amathathu lambili 32, kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,170,806.
Lapha besizo umeleli Ezra Chisa Swanda initiative idoneta izinto eDon Groove ukuthi kuncedise ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus.
Isibhedlela seDon Groove sakobulawayo namhlanje sithole uncedo lwempahla ehlukeneyo yokusebenzisa ekuvikeleni ukuthelelwana lula kwegciwane le-COVID-19.
Ukhulumende welizwe leZimbabwe esebenzelana ndawonye logatsha lwezemali kanye logatsha lwezabatsha lemidlalo baphumele lombono wokufaka isikhwama esizaphathisa abatsha abakumabhizimusi.
Ingcwethi zentuthuko yabatsha elizweni zincome kakhulu uhulumende weZimbabwe ngesinqumo sakhe sokusungula isikhwama semali yokuphathisa abasakhulayo sezigidi ezilishumi lasikhombisa zamadola weZimbabwe, 17 million Zimbabwe dollars. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 seliqonge laya kwabangamashumi amathathu lambili 32, kuthi labakade sebehloliwe ukuba balegciwane le-COVID-19 loba hatshi elizweni lonke jikelele ngokutshona kwelanga layizolo beselizinkulungwane phose eziyisikhombisa 6,834. Ngothi ke emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,170,806. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilabantu phose isigidi esisodwa 988,469. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 212,000 and 56 asebebulewe yi-COVID-19. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi amathathu lantathu 33,273 asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus. Njalo selibulele phose inkulungwane lengxenye 1,467 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilishumi 10,091. Isibhedlela seThorn Grove sakobulawayo namhlanje sithole uncedo lwempahla ehlukeneyo yokusebenzisa ekuvikeleni ukuthelelwana lula kwegciwane le-COVID-19 ikakhulu kuzisebenzi zezempilakahle. Lesi sipho sivele ebantwini abathile inhlanganiso ezizimeleyo lezemidlalo. Wena Stacey Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Benelise ukwelula izandla benikeza lesi sipho bagoqela umsakazi wakobulawayo owaba lodumo esebenzela iZBC esesisebenza naye njalo kulumsakazo uEzra Chisa Sibanda abenhlanganiso yeDanish Church Aid abeqembu lomdlalo wenguqu eleChicken Inn Football Club loAdelaide Shelley onikeze isipho sezigqoko lezicathulo kwasebekhulile abahlala emzini weEkuphumuleni Old People's Home. Limpahla egoqela amamaski ama gloves lokunye ijonge ukusetshenziswa ekuvikeleni ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Solwayo Ngwenya emele u-Ezra Chisa Sibanda Initiative uchasisa ngalesi sipho sabo.
Lapha besizomeleli Ezra Chisa Sibanda Initiative idoneta izinto e-Don Groove ukuthi kuncedise ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Kudonetwe amagama oni amagoggles amaspace suits lama gloves konke konoko kuzancedisa ukufighta icoronavirus.
Umnumzana Judah Ngwenya omele iChicken in Football Association uthi bakubone kubalulekile ukupha imithi yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Siphe ama sanitizers ang-50 ama 5 liters sapha ama dishwashers angu 84 by 2 liters sapha izinkwa ezingu 50. Isizathu ukuthi lati sihlanganyele ekulwiseni umkhuhlane lo.
Unkosikazi Adelaide Shelley uphe impahla abemzini ogcina asebekhulile ekuphumuleni Old People's Home ethi kubalulekile ukupha impahla ezikhudumalayo.
Namhla ngiphe izigqoko ezomqando lesicathulo ngisipha omama abase Old People's Home ekuphumuleni. Isizathu singenisa amakhanda ngomkhuhlane lo owe-COVID-19 and umkhuhlane lo ujayele ukubamba kakhulu abantu asebekhulile. So lami ngithe njengobana sihlangane ngaleyo ndaba lapha, lami ngiphe okuncane ukuthi ogogo labantu abasekuphumeleni labo bangangenwa umqalo.
Umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonye kakhulu izipho abazithole namhlanje.
Kukhathekile ukuthi abantu bakoBulawayo ngakhathekile ukuthi bakuliphi isigaba somhlaba balokhe beqhubeka bencedisa uBulawayo ukuthi afeleke kulesi sifo sobhuqazwe se-COVID-19.
Umphathintambo wakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ubonye kakhulu izipho ezitholiswe leli dolobho. Unkosikazi Ncube uhle wathatha leli thuba lokubikwa ukuba uhulumende usetholise idolobho inkulungwane ezilitshumi zokulungisa imigodi yamanzi eNyamandlovu ukuze idolobho lithole amanzi.
Kumbe uphe ifom groove, kumbe uphe impilo, kumbe uphe i-UBH, kumbe uphe ekusileni, kumbe uphe ama-clinics edu. You are actually responding to i-COVID-19. Sithanda ukuthi sibonge kakhulu 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 ngomsebenzi owenziwa ngama well wishers ethu countrywide lalaba baku diaspora. Thank you so much ngemsebenzi emihle ngisuka khona ngigijimela ukuya kwamkela umgodi odrilwe ngabanye ekusileni hospital Kates.
uBulawayo okwamanje ulabantu abalitshumi asebefunyene belegcikwane le-COVID-19 selibulele oyedwa. Izipho ezitholakale lamhlanje zikhangelelwe ukusebenza ekumelaneni lemikhuhlane. Okwamanje isibhedlela siphakathi kokulungiswa ukuba silungele ukugcina abantu abangafunyanwa sebele-COVID-19 sebegula. Imele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi zentuthuko yabatsha elizweni zincome kakhulu uhulumende weZimbabwe ngesinqumo sakhe sokusungula isikhwama sezigidi ezilishumi lasikhombisa zamadola weZimbabwe, 17 million Zimbabwe dollars, ezakwabelwa osomabhizimusi abasakhulayo ukuthuthukisa imisebenzi yabo. Ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uhulumende uthi imali izaqondiswa kwabasakhulayo ukuze kuncedwe asebelahlekelwe imisebenzi ikakhulu labo abakumsebenzi yezandla ngoba kuyibo ababhekane lodubu olukhulu ngalesi sikhathi sokulwisana le-COVID-19. okuningi ngalesi sikhwama langenhlelo zikahulumende zokusiza abatsha abangela msebenzi. UMichael Obe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa loNkosikazi Saliwe Njelomole olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council.
Uhulumende welizwe leZimbabwe esebenzelana ndawonye logatsha lwezemali kanye logatsha lwezabatsha lemidlalo baphumele lombono wokufaka isikhwama esizaphathisa abatsha abakumabhizimusi njalo abakunhlanganiso zabatsha esingathi wona ngama-cooperatives, ama-associations ukuthi uphathise amabhizimusi abawenzayo njengabantu abatsha. Imali le ikhangelelene ukuphathisa ikakhulu ngesikhathi lesikhangelelane lohlupho lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Kusobala ukuthi amabhizimusi amaningi alokuphazanyiswa. Ikakhulu elizweni leZimbabwe sikhangela abatsha ngoba bebesephakathi kokusebenza, ngakho uhulumende ukhiphe yena 17 million amadola akuleli ukuthi uphathise usukumise abatsha abakumabhizimisi.
Umuntu kumele abe ngebhizimusi enjani ukuze athole leyo mali?
Abatsha laba bakuziqembu ezimbili. Iqembu sokuqala yilaba abakunhlanganiso emphindele njalo ngakhuluma ukuthi abakuma club, kuvele lona ugatsha lwabatsha labemidlalo uphumisela iZimbabwe Youth Council. Kuphinde njalo kube lamakampani avele wona esetshenzwa ngabatsha, amakampani achiyechiyeneyo.
Labo abazathola leyo mali bazabe bethola malini?
Labo abakuzinhlanganiso esingathi wona ngama-associations bazanikeza imali ezifika yona inkulungwane ezintathu esingathi 3,000. Sithi ke labo lamakampani abo na-formally registered yibo abazathola ke imali efikisa yona i-5,000 RTGS.
Kulabanye abalamabhizimusi abangela amanye ama-requirements, for example i-company registration okuveza ukuthi inkampani yakhe iyasebenza okusemthethweni, labo bantu bazathola na usizo lukahulumende?
Isikhwama lesi sidinga sona ukuphathisa abatsha, ikakhulu labo abalezincwadi, labo abaqokekileyo. Ngakho sikhangele ukuthi kwi-informal sector yethu sikhangele labo abalezincwadi ezisemthethweni ahambelana lezidingakalo zona ezikahulumende. Kodwa siyazi ukuthi thina abatsha baningi, ikakhulu abaningi bakhona abalazo lezo ncwadi. Kuyazakala lokhu ukuthi abaningi bakhona yilabo abangela loba okungatshengisela ukuthi vele yena umuntu ulokusebenza lezandla, khona ukuthi abe le receipt, khona ukuthi abe le bank account umuntu yabe ngela. Kodwa into ezahlupha kulesi sikhwama ukuthi sona vele silemibono yokuphathisa labo abavele besebenza belamakampani bebhalisile kusemthethweni belezincwadi ezisemthethweni. Kodwa kungenani, lona ugatsha lwezabatsha luthi asingeke sababuyisela emuva. Kukhona ukuthi bangabhalisa kodwa lokhu kungaba bazancediswa bona phansi kogatsha lwe-social warfare.
Ngike ngaxoxa labantu abajiyeneyo abakumsebenzi wokuthuthukisa abatsha elizweni, bayashala uhulumende ihlombe ngenxa yokuthi kuveza ukuthi uyazama ukuthuthukisa intsha elizweni, kodwa bona bathi uhulumende kwakumele aqakathekise abatsha abangela imisebenzi. Awusitshela umbono wakho?
Ngiyawuzwa umbono wokuthi ngabe uhulumende yena ephathisa labo abatsha bethu abangela msebenzi. Kodwa singakhangelisisa futhi laba bona laba baphathiswayo babuye bazihlanganisa, babuye babumba yona inhlanganiso zabo, kuba lula ukuthi baphathiseke nguhulumende loba ngezinye nje inhlelo ezichiyeneyo. Ngoba ukuthi umuntu ezimele nje lapha kuyahlupha, ngoba kade siyabona vele ayisilo lodwa ilizwe leZimbabwe esingathi lona lilokusilela kwemisebenzi. Kodwa uma abatsha bangathola university wona ama entrepreneurial skills, bathola khona ukuphathiseka kunhlelo ezinjengalezi ezibuya eziphathisa abatsha.
Uhlelo lukahulumende lwe-lockdown lukhangela ukugqiba ngeviki ezayo. Ngaphambilini kokugqitshwa kwalolu hlelo, abantu bazathola na ithuba lokuthola leyo mali?
Lesi sikhwama sizalokhu sisiya phambili loba i-lockdown yona isiphelile. Loba yena umkhuhlane we-COVID-19 usuphelile, kodwa kusiya ngokuthi isikhwama lesi selisisele mali na.
UNkosikazi Saliwe Njolomole lilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council ubexoxa loMichael Obe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. L Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Yebo, mthakazo muhle. Liyanxoswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sigxile kudaba lomkhuhlane we-coronavirus. Sikhuluma nje sokulabantu abedlula izigidi ezintathu asebehlaselwe yilo mkhuhlane emhlabeni jikelele. EZimbabwe sibe ngamachumi edlula amathathu asebehlaselwe. Silusizi ukuthi alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengensukwini ngoba sisebenza singekho kuma studios singekhaya. Loba kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke ungakhuthwa luhlelo ulami uMikhobe khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguSithandekile Mhlanga.
Ngokuzivela kwamanye amazwe ngamafitshane, indiza mchina zama drones kwele South Africa zincedisa ukusakaza umlayezelo wokuthi abantu bazivikele njani kugcikwane le COVID-19. Umunisipala weTzaneen eLimpopo nguye okhokhela lolu hlelo esebenzisa ulimi olukhulunywa ngabaningi kulindawo. Umkhokheli weNorth Korea umnumzana Kim Jong-un obikwa ekula ulokhu engabonakali emphakathini. Imisakazo lamaphephandaba ethule imbiko ehlukeneyo ngalolu daba, njalo iziphathamandla zalelo lizwe zibikwa zisithi uyaziphilela.
Kathesi wothi sizwe ukuthi uChris Gande usiphatheleni kudaba olumayelana lezenotho.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi amankampani athwele nzima ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe azaphathiswa phansi kwesikhwama esizasungulwa kunsukwana ezilandelayo. Uncube wethulela amazwi izolo ngemva kokwethekelela isibhedlela sekusileni koBulawayo lesikolo seMidland State University eGweru. Kodwa abakhona abakhonona ngemizamo kahulumende yokuphathisa uZulu ngalesi sikhathi besithi imizamo yakhona iphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja. Kumaviki ambalwa asanda kwedlula uhulumende wazise ukuba useqalisile ukuphathisa abantu abaswelayo abaphila ngokuthengisa izitaladeni ngemali, kodwa kuze kube lamhlanje abaningi belokhu beyibuza limali. Kesizwe imbono yomgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izithelo lembida ebulawa yiVendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Ye, amanyathelo la athethe nguhulumende alakho sibili ukuphazamisa impilo zabantu abazisebenza abaphila ngokuthengisa. Kodwa ke akusosimanga njengoba sisazi ukuthi lo ngumkhuhlane osimemetheke umhlaba wonke lapha eZimbabwe sesilomuntu osetshonile omunye usele obanjwe nalo mkhuhlane.
Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga lebandla le-MDC Alliance uthi okuningi ngemizamo kahulumende yokuphathisa uZulu kuphuma emaphephandabeni kuphelele khonapho nje.
Lokho ngokuqala ukubuza ukuthi kule mali enjalo ezanikwa ama-companies. Okwesibili ukuthi ke nanxa ingaba khona leyo mali, it's obvious sikhuluma ngelizwe leZimbabwe, sikhuluma ngohulumende okhokhelwa ngumnankagwa, kuzabe kuzayenzeka ukuthi labo abangamalunga eZANU-PF kube yibo abatholayo leyo mali. Abantu abaningi abasozi bayithole leyo mali. Yikho ke thina sithi hatshi into engasebenziyo into nje eyenziwa kusenziwa ipublicity ukuthi ukhanya ingani uhulumende kamnani kagogo lento ayenzayo kodwa ke eqinisweni public akulanto enjalo yenzakalayo.
Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri ongezelele esithi soyicela isivuthiwe.
Imali le imali esizwa emaredweni njalo ayicaci ukuthi khona imali le izavela ngapi njalo izanika abantu abanjani njalo kumele uyenze njani ukuze uyithole imali le. Siphonga uyizwa emaredweni bekhuluma nje bekhuluma kunews lapho ukuthi khona kuza phiwa izimali abantu abalama companies la ma shops amancane kodwa hayi ngokubona kwethu lokhu ngokunye kwezinye indlela zokuphonga ufuna ukuthabisa abantu ngezinto ezingasizo.
Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa laye ngomunye wabathi imizamo kahulumende kayisiyo eqotho.
Mfowethu Chris, uyabona into evelile uhlupho lapha ezweni lakithi lapha yikuthi vele kulobandlululo okwakathesi khonokho ngezwa sokuthiwa kufuna ukuphathiswa obusiness amabhizinisi amancane. Into eyabe isenzelwa khonaphana yikuthi uqhutshelwe imali abafana abelunga lezanu PF ukwenzela ukuthi bese besithi bona yi-youth program. Kuvele umkhubo wabo uzakhumbula laphana Chris uSevia Kasukwere sangu-Minister of Finance ukuthi baletha yona le iprogram baletha umbiko ukuthi sokuqhutshelwa ama youth imali. Ama youth alapha kobulawayo aapplya kwaswelakala umuntu yedwa lapha kobulawayo owathola leyo mali. Abantu abaningi abathola imali baba ngabantu beHarare. So sesikwazi ukuthi vele into le vele yinto yokubhayizisa abantu yokuvala abantu amehlo ukuqhutshelwa abantu beHarare. Uzakhumbula futhi mfowethu Chris ukuthi ukhona owabhala i-business plan, i-business proposal wathi yena ufuna ukuthi afuye inkukhu, afuye lengulube ezindaweni zeMarsh Central. Bathe besiya khona ngale ama-auditors ukuthi babone ukuthi imali leyo yasetshenziswa njani. Babona vele akula even isilugu esisodwa esenkukhu. Babona vele kuligceke vele lingelalutho, kungelalutho olutshengisa ukuthi kwake kwaba le business khonapha. So hayi, lokhu kuvamekile, siyakwazi elizweni.
Umphathintambo wezemisebenzi kaZulu i-Public Works umnumzana Paul Mavima ucebise amankampani ukuthi angaxotshi izisebenzi ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM. Sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku-short wave.
Lanxa kwezinye indawo zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngumkhuhlane we-coronavirus, inzalo yakugodlwayo kayimelelanga ukuthi ize ikhanyezwe lolu lwazi. Ukwenqabela lolu dubo lokungatholi ulwazi olweneleyo, abanye abadabuka eFilabusi esigabeni seMathebeleland South basungule inhlanganiso zokuthuthukisa lesi siqindi. Basungula njalo amaqembu okukhulumisana beyabelana ulwazi enkundleni zokuxhumana ebulenjini yeWhatsApp. Sibe lethuba lokuxoxa lokhokhela ukusungulwa kwalezi nhlelo zentuthuko umnumzana Nkululeko Chuma ochasisa kabanzi ngabakwenzayo njengenzalo kagodlwayo.
Njengenzalo kagodlwayo siphume lama initiatives amabili. Eyokuqala ibithiwa igodlwayo Community Development Trust. Igodlwa Community Development Trust inhlanganiso ebunjwe izakhamiza kwaGodlwayo ezisendaweni ezishiyeneyo. Oko esasiqale ngakho ukuthi sasivule inkundla ku-social media ku-chat group okuthiwa iGodlwa Development Forum. Sithe sikhulumisana kunkundla leyi kwasokuphuma imbono yokuthi thuthukisa njani. So sasesidingana nje abantu babantu abanjani silethe ezinhlelo ezizakhangela ukuthuthukiswa kwesigaba sakogodlwa. Yikho ke sibunjwa lenhlanganiso iGodlwa Community Development Trust, sayiregister ke as a trust. Sasesibumba ke futhi inhlanganiso le iGodlwa FM Initiative ukuthi ke ibe inhlanganiso ezakhangela into zemedia ohanjiswa kwembiko esigabeni sakogodlwa. Nxa kusiba lethubo uhulumeni sithi sengena kuhlelo lokuthi anikeze igaba ama license ukuthi izisakazi lati sitholakale njengogodlwa siyingxenye lati sibe lesitiji kogodlwa esizasakaza indaba zakogodlwa. So ngalokho ke uthe kunjalo ke njoba sewuqhamuke kumkhuhlane we COVID-19 ubangela igcikwane le corona sasesi ubona kufanele ukuthi sibe lendlela yokuhambisa imbiko ebantwini bakithi ukuze bathole ulwazi mayelana ngalolu gcikwane. So sakwenza lokho ngokuthumela imbiko kuma-chat group. Savula i-chat group ebithiwa yinsiza Corona Alert, lapho besixoxa khona labantu bakithi sibachasisela. Kanti futhi sasebenzisa i-chat group iGodlwa Development Forum, sasebenzisa i-chat group eGodlwa FM ezimbili ama-chat group lawo ukuthi sichasisele abantu ngegcikwane leli. Kuyikuthi sinanzelela ukuthi imbiko ebivela kuhulumeni ibiphuza ukufika ebantwini abantu lokhu bengazwisisi. Njalo ithi nxa ifika ilotshwe ngesilungu, kanti abantu bakithi abaningi bazwisisa ngcono nxa bebala ngelimi lesi. So ukuthi kunjalo kuma chat group lawa sasesinxusa abantu abaqhathekileyo abe yibukhokheli ezigabeni ukuthi bafundise abantu batho ukuthi sokulungiselelweni malungiselelo bani, kanti kungapi lapho lezikhenxe khona okumele abantu bathole ulwazi.
Lo ke bekungumfundisi Nkululeko Chuma okhokhela inhlelo ezithile zentuthuko kokugodlwayo. Sizaqhubeka ngale ingxoxo kusasa. Uhulumende weLebotswana usebike ngokuqhelisa isikhathi sohlelo lokwalisa abantu ukuhamba-hamba ule lockdown ngeviki elilodwa njengendlela yokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19. Lokhu sekunike abanye abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe iningi labo elibhekane lobunzima ithemba lokuthi impilo isizaphuze ibuyele kusimo saphambilini kwe-lockdown. Yintshathele zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweLebotswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakweLebotswana ubike ngomvulo ntambama ukuba ilizwe lakhe lizaqhubeka ngohlelo lwe-lockdown kusiyafika mhlaka 7 kuNkwenkwezi. Kodwa eBotswana ezaqhubeka ilokhu ibamba umthetho kuza kufika u-22 uNkwenkwezi, kuyindlela okwalesiqiniseko ukuthi akulabanye ababanjwa belo mkhuhlane we-coronavirus.
The COVID-19 Presidential Task Force advised the national lockdown.
Ikomiti ye-COVID-19 Presidential Task Force icebise ukuthi kwengezwe i-lockdown yeviki elilodwa kuqala mhlaka 1 kwenkwezi kusiya mhla ziyisikhombisa kuNkwenkwezi, kuthi amaviki amabili alandelayo siqale ukuyekethisa. Lokhu kuzakwenzakala uma sibona ukuthi kulokuphumelela kwesikwenzayo.
ELebotswana seliphose lifike iviki lingazange libhalise umuntu obanjwe legciwane le-corona. Kuze kufike lamuhla kulabantu abangama-22 ababanjwa umkhuhlane we-corona kweLebotswana, kuthi oyedwa walahlekelwa ngumphefumulo. Abanye abeZimbabwe abahlala eBotswana bathi kuyathembisa ukuthi uma ungaqhubeka ungela nani eliphezulu lababanjwa umkhuhlane we-coronavirus, uhlelo lwe-lockdown lungaqala ukuyethiswa mhlaka 7 Nkwenkwezi. Umnumzana Mthabisi Dube oweZimbabwe seHaveron uthi impilo inzima kuye wonke umuntu ngesikhathi se-lockdown, ngakho kungaba zindaba ezinhle uma impilo engaqala ukubuyela esimeni sakuqala.
Akulula ukutshona uhlezi ungazi ukuthi kusasa injani. Zindaba ezithembisayo ukuzwa ukuthi eLebotswana lilakho ukuqala ukurelaxa ama-restrictions awe-lockdown. Noma nje i-health yabantu kumele ifakwe phambili. Abanye bethu badubeka ngesikhathi lesi bengela ngitsho abangakudla ngoba bephila ngama-peace jobs. So siyakuthokozela kakhulu ukuthi uhulumeni athi ama-restrictions azo relaxwa kancane.
Omunye ophila ngokubamba-bamba imisebenzi yama-peace jobs, umzana Nkazimulo Moyo, uthi noma nje bekhathazeka ngezempilakahle ngesikhathi se-coronavirus, kuqhakathekile ukuthi ezinye izigaba zomnotho ziqale ukuvula ukuze abantu benelise ukuphila.
Abanye bethu babuyele ekhaya ngenxa yobunzima obulethwe lockdown. Kungaba kuhle uma kungaqalwa ukuthi ezinye indawo zivule ukuze senelise ukuziphilisa.
Umongameli Masisi uthi kungedlula u-7 kwenkwezi kungabanga labaningi abathola libelo mkhuhlane we-coronavirus kuzaqala ukuvulwa amabhizimusi kancane kancane. Noma nje kule themba lokuthi eleBotswana ngenxa yenani eliphansi labantu abalomkhuhlane we-coronavirus lizaqala ukubuyela isimeni sakuqala, kungaba yindlela ende ngoba ungaziwa ukuthi isimo singathatha yiphi indlela kusasa. NginguMartin Ngwenya owendaba ze-Studio 7 ngiseHebron kweleBotswana.
Yisikhathi asisavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili. Olivalelisayo, Mpraxedes Jeremiah.